Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu kubvumbi 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Governor weRBZ Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube oramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru, vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvave kugara zvakabatira hana mumaoko nekutya kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi. Mozvare Mary Mubayiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act, vachinzi vakanyepera magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana, vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru, vachiti hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia ndiyo yopa kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Vachitaura nevatori venhau nezuro vaNcube vakati zvinhu zvinotengwa kuRussia neUkraine zvakaita segorosi, fotereza, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe ndizvo zvavakupa kuti zvinhu zviti dhurei muZimbabwe, vakaramba kuti kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwakonzera matambudziko aya. VaManguja vanotiwo vanhu havafaniri kukurudzira Zimbabwe kuti ishandise mari yekuAmerica chete, vachiti havasi kuzotora gwara iri. Katinzwe hurukuro yataita navo.
Foreign currency should be for foreign transactions. We need to ensure that money is in my bank. When the bank makes the money foreign currency, only that could be putting the money in my bank could have his own imports or pay for his school fees, pay for their imports, and pay for his services, my kids, all of them now. What we are saying is that the Zimbabweans, they need to know that Hatina too much foreign currency to monetize our own lower currency in Hatinayo.
Asika dzimwe nyanzvimwe dzezveupfumi dziri kuti mari yakatomboshandiswa muZimbabwe iyo yekuAmerica izvinhu zvikatofamba.
Kuchinga tiri panguva yakashandise maus dollars tatina akawanda ba maus acho. That's why taguma tanonzi mablocked funds, others call them legacy cash. I prefer to call it blocked funds, but it's a fund that is the fund for creditors that were blocked in Zimbabwe because there was no foreign currency during the dollarization era. So kuti taite chinhu chainzi dollarization, asi in practice the money was not there, so people confused and we sympathize that situation between the term dollarization and available foreign currency. So during the dollarization era there was foreign currency completely available.
Mungapa mwenzaniso,
if you remember very well, in 2009 muna April katanga ya dollarization, massive was seven in the rest of the economy. I bad wa mare ne mavouchers, hainzi more like coupons. So there's no foreign currency. Vanhu vaitambira mavouchers $100 a month. Through mavouchers or through my coupons. Which they go now kumashops, kotenga. And then thereafter, mare yakapangudini kuzopuwa ari US dollars. But then, takaisanganisa, anonzi virtual money, ne physical money. So the virtual money, yaidanga kukwira kukunda the physical money. That's why it has come out my blog fans. It has come out my legacy page.
And the happy my company kunzaya ari kugunun'una kuti Zimbabwe haina kwanisa kuzobhadhara zvikwereti zvayo.
Kuti data zvekutanga kutenga matiketi kuti ayata katanga kutata zvekuendege mudege vatobva kuti remit the foreign currency but the book balance yainzi US dollar. So people muzimbabwe aziva kutangoziva kuti chii pasho the book balance abuandiyo yangasingava yanasi backed by the physical money kumanostrol wacho. So for us not go backward. So those ones who call for kutodza kumaus US dollars, I think we aren't communicating as much as we should. Otherwise, we are all agreeing that we need foreign currency in that are available for foreign transactions. At the same time, we cannot, it is not practically possible. So it's not more about the preference, it's about the practicability. It's not practical to change the Mazimbras if they are in the foreign currency.
Governor, we are a visit, Dr. John Mangujga, very parunare, muarare. Tabata onyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Sekutaura kwendakamboita masvondo apfuura, vamangudya havana dambudziko rakanyanya maringe nematambudziko atiri kuona muekonomi. Matambudziko mazhinji ari kukonzerwa neministry of finance, saka munhu asina zvaari kunyanya kukonzeresa muekonomi haana masolutions akati ndi angakwanisa kuisa patable anotibatsira kuti nyika idzikame. Hongu tinoona kuti vari kuedza kumanage money supply, kuseta matargets pakota yoga yoga kuti mari haifanofura percentage yakati, say 10% semuenzaniso. Asi zvese zvavanoita izvizvi zvinongoperera musango.
Nechikonzero chei?
Nekuti kubhajeti raminister of finance kune mari inosvika kuma $300 billion iri under capital expenditure inova 34.2% yetotal budget iri kuenda kuconstruction. Zvinova zvamunonzwa mutungamiri wenyika achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. At what cost? Hakuna kwendakamboona pasi rese muecomics kwaishandiswa short term finance tichibudisa nebudget kugadzira infrastructure yakaita semaroads nemadhamu. Zvinoda long term finance, zvoda mari inotora makore 10 kuti ibhadharwe back as a maintenance, so I think ati mabonds.
Zvine dambudziko reizvi.
Saka zvimirikani zvekuti vanhu pavari kupiwa mari iyoyi nehurumende, ivo macontractors acho vari kushanda mugrounda, vanonzi nyika iri kuvakwa nevene vayo, vanochitora mari iyi voenda kumusika mutema, vanotenga chii? Foreign currency, nekuti hadzisiri ngirosi, vanotodawo mari yakaomeswa. Saka ndo pari kuzonopamuka mvura manje papombi yavamangudya.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Muzvare Mary Mubayiwa vanonzi vabatwa nemhosva yekutyora mutemo wekuroorana kana kuti Marriages Act, vachinzi vakanyepera magistrate kuti vainge vatenderana kuroorana nemurume wavo vasati vatanga kunetsana, vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Magistrate vaLazini Ncube vati zvapupu zvakapa huchapupu hunosungirira Muzvare Mubayiwa nemhosva. Hatina kukwanisa kubata magweta Muzvare Mubayiwa anosanganisira amai Beatrice Mutetwa, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vachakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo uyu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International neFoundation for Human Rights anoti zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kuSouth Africa zvave kugara zvakabatiraura mumaoko nekutyira kurwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zvichitevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati munyika iyi svondo rapera. United Nations yakashorawo kupondwa kwavanyati avo vave kutarisirwa kutakurwa mangwana kuenda kunoradzikwa kumusha kwavo kuZimbabwe mushure memunamato muJohannesburg. Hama dzavo dzinoti ndivo vainge vakatobata mhuri vachishanda vari kuSouth Africa. Nyaya yekurwiswa iyi yapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvide kudzokera kumusha. Vamwe vari kuti vave kuda kudzokera kumusha ndivaEmmanuel Zinja avo vakatemwa nematemo nemakano kuWestern Cape nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa vachipomerwa mhosva yekutora mabasa ezvizvarwa izvi munyika iyi. vazinja vanotiwo vari kufara nekutenda Mwari nevateereri venhepfenyuro yeStudio 7 sezvo veruzhinji vari kuvafonera nekuvatumira rubatsiro rwemari yekuti ivo nemudzimai wavo vadzokere kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganyauye weStudio 7.
Pakabuda nyaya yangu pa studio yekutsvaga rubatsiro kune vakatibatsira pari zvino takapiwa 2000 rands nevamwe vari kuchiporomisa kuti vari munzira kuuya nevamwewo vakatiporomisa transport kubva Cape Town kusvika kuHarare ini nemudzimai wangu free of charge. Saka ndinotenda nerubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Ngazvirambe zvakadaro vana veZimbabwe, ndinotenda nerutsigiro rwenyu.
Mave kunzwa sei pari zvino?
Pari zvino ndiri kunzwa hangu kuti zviri kuchinja. Maronda ndakakuvara ari kupora kunze asi mukati haasati anyatsokupora zvavo.
Urongwa hwenyu hwakamira sei masvika kumusha?
Nechivimbiso chekuti kana tazoenda kuZimbabwe handisati ndave nesimba rekuti ndinyatsoshanda mabasa anorema. Ndezvekuti kana tasvikawo kuZimbabwe mudzimai wangu ndiye achangoitawo zvegadheni, inini ndaakazorora hwangu kuti ndinzwe kumuviri wangu uri kudzokedzana zvakadini.
Kumusha ndekupi uyezve mhuri yenyu yakakura seiriko?
Kumusha ndiri kuenda kuMondorongezi Resettlements. Kumusha takasiya vana vatatu. Ndiko kumusha kuMondorongezi Resettlements ndokwatinoenda.
VaEmmanuel Zinja vachitaura vari parunare kuWestern Cape naMavelas Musanganyauye weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakabatana nevatungamiri venyika dziri muSouth Africa uye dzakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado pamusangano wakaitwa padande mutande. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa ndivo vaive sachigaro. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yakati ichibatsirwa nemauto eRwanda yakwanisa kudzikamisa zvinhu mudunhu iri kunyange hazvo paine kurwisana pano neapo. SADC inoti yave kusimbaradza nyaya dzekusimudzira dunhu iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University kwaMutare Dr. Iris Shiripinda.
Shiripinda, ndimi muri kubhodha reMozambique. Troika Summit, zvii zviri kumbonyatsoitika kuMozambique uko?
Zvokwadi Shiripinda, sekuti aiva utungamiri weSADC waida kumisa mvonga mupopoto dzinoitika munyika yemuMozambique. Vaizomisa, asi ndinoona sekunge zvinonzi kune vamwe vanotodya nekusagarisika kwakaita nyika iyi. Kutovhiringika kwayakaita ikoko kune vanodya nazvo, saka vachiramba vakanyarara. Nokuti chokwadi, tichinokeuka makore aya, hondo yemuMozambique painge yakuda kupfuura chiya nemuno muZimbabwe, mutungamiri wenyika yedu makore acho iwayo vakasimudza musoro ana Beira Corridor, vakaona kuti vatumidzira mauto edu akamira-mira shuwa zvikamira. Saka apapa tinomboshama kuti aiwaka, chiko chiri kumboitika? Utungamiri hweSADC hwaita seiko kana huine chido chaicho chaicho hunogadzirisa? Saka ndinofunga zvinhu zvavakutoda kuti zvo vamwe ava vakamirira senge maHuman Rights Watch vange vachisimudza musoro vachitaura nezvazvo, maCivil Society Leaders vachisimudzwa musoro vachitaura nezvazvo vachichema nazvo, nekuti onai atoo makore nemakore aparadzika.
Iyo troika basa rayo nderei takatarisa Africa nezviri kuitika izvi?
Musangano watingati uripo pakuchengetedza runyararo nekudzivirira nyika kubva kumhando. Saka nasichi troika apa mamembers etroika ari kumita vanofanira kunge vachitaura nhau dzinoita kuti tambe tiine mugwa tiine runyararo muregion yedu yeSADC. Ende dzimwe nguva ndofunga kuti vanoda kuti vambotifungei zvakare, kuti vambotifungei zvakare kuti kana chitora zviri nyararo tokutaura zvei kana vanhu vachitora kuiswa kusouth africa zvinoreva kuti hakuna runyararo zvinhu zvinokwanisa kuita kuti zvikonzere kusagadzikana kwenyika dziri musataki saka kana vanhu vachimita patroika apa pavari kusangana patroika tinotarisira kuti vanenge vachifanirwa kubatsisimudza nyaya idzodzo kuti onaiwo zviri kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe onai zvazviri kuita ava vamwe vakutanga kusvotwa nezviri kuitwa kusouth africa zvichazokonzeresa kuti vanhu venyika iyo vasange vachigarawo zvakanaka vemazimbabwenzwo havashanziwo zvakanaka vakaonawo masouth africans zvinhu zvakadaro
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paafrica university kwamutare dr iris shiripinda vari parunare kwamutare kwakare naivan zininga westudio 7 vagari vemudhorobha remasvingo vatosvorana nekanzuro yavo iyo yavari kupomera mhosva yekuisa upenyu hwavo munjodzi mushure mekupedza mavhiki anodarika maviri vachiwana mvura yakasviba mupombi dzavo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
mumwe mugari wemusha wekurujeko muzare Cecilia Makono anoti vave nenguva yakareba vachiita zvichema kukanzuru kuti mvura iri kubuda mudzimba yakasviba asi vakuru vedhorobha iri vari kuisa zvimiti munzeve
dambudziko remvura iri kuyaya yakasviba ratova nemavhiki anopfuura matatu apa kanzuro taizama kuti titaure nayo asi hapana mhinduro yatakakwanisa kuwana isu sevagari takutotya kuti tishandise mvura iyi kana kuimwa chaiko nokuti hatizivi kuti inenge yakatinakira here pautano hwedu apa mabhiri ari kuya akakwira tichibhadhara zvemvura iyoyo inenge yakasviba saka devakwanisawo kuti vagadzirise dambudziko iri kuitirawo kana utano hwedu isu sevagari
ambuya ropofadzo tabe nekumucheke d vanoti chiri kuvarwadza inyaya yekuti kanzuro yaisi kuvaudza kuti chii chiri kunetsa
kuti izvezvi kuti titi nemarita tinobhadhara kuti gotenga mvura yokumwa zvinobva zvatotiremera hatichazivi kuti sevagari kuda tinoshandigwa mukanzuro medu navanhu vasiri qualified zvoita sokuti pamwe davakatenga mapepa kana kuti pane imwe agenda yavo kuti vade kutiuraya zvava kutotisiririsa izvezvi hemba dzichatombotocheni
meya weguta remasvingo vakuleni maboke vati vane hurombo nekubuda kwemvura yakasviba izvo vati zviri kukonzerwa nemapaipi akadhuka ave kupinza jecha mumvura uye vari kugadzirisa dambudziko iri vakakurudzira vagari kuti vambomira kunwa mvura iyi
mapaibhesi avo akaitika paunderground saka akanonoka kudetective mvura yakanga yokupinda yakanga yapinda nejecha that's why mvura yakazobuda ine iri color that's why in a certain area futi inobuda mvura iri colored mumaareas asiri africa saka as of now vari kugadzirisa problem iyoyo from line retown reserva ratodzimwa neriko sana muchekeD kuti vagadzirise maproblems iwavo nemapaipi akabhesi as of now I would advise maresidents kuti anoida angomira kuti tokupedza process yekuti mvura igadzirise nevazoshandisa mvura iri
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari remasvingo united resident repairs alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupira vapikisa meya vachiti dambudziko iri rave nenguva yakareba risina kugadzirwa
section 77a inoti vanhu ngavawane safe clean and potable water manje manje tinonzwa muno mumasvingo vanhu vakuchema nemawater borne diseases ngavasavhara vanhu kumeso ngavataura vanhu chokwadi nenguva mvura ina alternative vanhu havangaite 3 weeks vachiwana mvura yakasviba
muzvare magurupira aenderera mberi achiti kanzu inofanira kukoshesa upenyu hwevanhu nekudaro inofanira kugadzisa dambudziko iri nechimbi chimbi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kugadzirira kutumira zvimwe zvombo zvehondo zvekubatsira ukraine kuti irwise mauto erussia ayo ari kuedza kuipamba vabiden vanoti mutungamiri werussia vavladimir putin vari kupara mhosva dzehondo dzinozogona kuita kuti vamiswe pamberi pematare nekuuraya kunonzi kuri kuitwa vanhuwo zvavo nemauto erussia mutungamiri wenyika yeukraine vavolodomyr zelensky vari kukumbira zvombo zvekuti mauto avo akwanise kurwisa russia Vachitaura nezuro munyika yavo vaputin vakati naurano pakati penyika yavo neUkraine dzakundikana nekudaro vave kuenderera mberi nehondo. Mauto emuIsrael ari kuenderera mberi achitenderera munzvimbo yeWest Bank muPalestine mushure mekunge zvarwa zveIsrael gumi nezvina zvaurayiwa mavhiki apera. Mauto emuIsrael aya anoti asunga vanhu makumi maviri vari kupomerwa mhosva dzekuuraya zvarwa zvenyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masosha varikurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvizive kwatsvakabva nekubatsira kukurudzira nharaunda dzazvakakurira. Muzvinafundo Masosha vanoti vari kubatsira vagari vekumusha kwavanobva kumasvingo nemvura yakachena, mabhizimisi ehuku, nguruve nekukurudzirawo kubatana vachishandisa mitambo. Katinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kumusha ndo kwamurinye kumasvingo just after Kyle Debo. Kwatinoita zvakawanda chaizvo kubvira kubhadharira nherera dzange dzisina vanopinza chikoro. Zvizobvirapo nokuzoenda kumaraini kwangu chaiko kwandakazvarwa kusisina amai nababa. Asi kuti vari kuvavo ndo vandotipa chivanhu ndo vabereki. Saka ndakavaisira mvura, kwete chibhorani chete chinongobudisa mvura ipapo, asi kuti more than 2 kilometers pakati pachinge paine matepi. So kutaona haya anenge achida namatengi maombaya yanobata mvura nokuti nzvipo yakaoma chaizvo iyoyo. Zvekare ndakaona kuti vanhu tibudirire, kuti kumusha kubudirire, vakadzi vanofanira kunge vari vanotanga kubudirira. Vakadzi vakatitiwo vanodawo maproject avanoita, nokuti kana kuchikoro mwana akashaya uniform kana bhiro haendi kuna baba, unoenda kuna amai. Vakati vanoda huku, saka maraini akasiyana siyana takavatengera huku ne 50 kg yechikafu chacho kungovatangira chete, vobva vasumukawo kubva ipapo vachienda mberi. Tikatangazve mitambo yebhora kuvarume, tikazoona kuti aiwa tinongofunga varume chete kana kuri kutamba, madzimai anozvidapo. Saka ndakatenga mabhora uno kuAmerica anosvika 50 tikaenda nawo namauniform acho pamwe chete nepembe dzacho nokunopawo madzimai kuti fomai matimenyi kubvira kuvana vadiki kusvika kuchemberi chaidzo dzinogona kugamba mabhora. Varumewo vane zvavo, vakadzi vane zvavo.
Munoona sei kuti mabasa amuri kuita aya ari kubudirira here kana kuti kwete?
Pandinoenda kuna June naJuly vanenge vachida kunditambira tobva taita makombetition ipapo pamatownship. Makombetition apa matownship iwayo akanaka nokuti anounza vanhu vanenge vaine zvimari zvavo votengawo mabhizinesi imomo. Saka chinangwa chedu ndechekuti mabhizinesi iwayo ngaachifungavo maraini iwayo, avanenge vari kwechongotora mari dzavanhu chete, asi kuti vanozokwanisawo kuzodevelopawo zvimwe zvingadiwawo mumaraini imomo, kana kupinza mwana wechikoro hwani hake, kana kutengawo bhora kana hwani hake. Tiri kuna vamwe vanodawo zvenguruve, ndakavatengerawo zvavaida panguruve izvozvo kuti tikwanise kusumudza maruzevha, nokuti ndiwo atakabva tose kana isu takazvarwa hometown, asi madzibaba namadzibaba edu akabva kuruzevha. Zvekare kuruzevha ndiwo kunobva zvikafu zvizhinji zvatingava tinodya mumaguta imomo.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari kunze kwenyika vangatiwo ndingabatsire sei, mungavakurudzire kuti chii pari zvino?
Chandingavakurudzira ndechokuti munhu wese zvake chero kwaari tine mikana yokubetsera varombo chero vari kunzvimbo dzavo idzodzo. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika zvokuti munogona madzimai kunyanya ndiwo anosimbisa nyika, ndiwo anosimbisa misha kuti chii chavanoda. Ruzhinji wacho vanoda maprojects takaita sana huku iwayayo, haatombodhuri $100 chaiyo kuAmerica, inokwanisa kutenga huku nechikafu. Zvekare tinogona kudzokera kumba kutoona dambudziko chairo chairo ravainaro nderipi. Ruzhinji rwacho kumamisha idambudziko rokubatana kwavanhu vachimbofungira zvakasiyana siyana. Ngatitange mitambo yakasiyana siyana inoita kuti vana vasaenda kumadrugs, inoita kuti vanhu vasazomirana birana, inobatanidza vanhu. Hapana chinhu chatatamboita muZimbabwe kana nyika pasi rose vanhu vakabatana chikatadza kubudirira zvekare isu tiri uno tinokwanisa kuita pazvikoro zvatakapinda ngatiende ipapo tinge takabata kana chimwe chimwe zvacho kana kungodopinzawo mwana umwe chikoro zvekare chiprogiramu imwe yandakataka zvekare chikoro chandakapinda chesekondari kumaruwa inonzi teacher appreciation yainoitwawo kuno kuamerica kwandinoenda ndiendawo kana ndakabata shuga zvayo yokukurudzirawo maticha nokuti tinokwanisa kuita zvimwe zvese kuvanhu kwese kumaraini kwese asi ngatizive kuti musimbo wedzidzo ipi zvayo nyangwe yatiri kushandisa uno inobva kuna ticha
avanga vari chizvarwa chezimbabwe chinodzidzisa kuohio muno muamerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari kuohio kwakare munhau dzemitambo makundano makuru emutambo wegorofu ezimbabwe open adzoka kwapera makore matatu asina kuitwa vatambi vachitanga kunyoresa kukwikwidza nhasi Mike Kariati anotipanya inotevera
makundano aya ari kudzoka aine mari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mashanu zvemadhora emuzimbabwe apo achaitwa muna chivabvu asi achakunda kana asiri wemuzimbabwe achatambidzwa mubayiro wake nemari yekunze kwenyika vachitaura nhasi mangwanani paparurwa makwikwi egore rino aya vari kuisa mari makwikwi aya vawebhusa rusere rebhanga reFBC Holdings vanoti vatambi vacharwira mari yemuzimbabwe iyo vapa vari kuronga zvemakundano aya Zimbabwe Open yakapedzisira kuitwa muna 2018 ndokumiswa nemhaka yekuoma kweupfumi munyika pamwe nekutya kupararira kwechirwere checovid-19 vari kuronga makwikwi aya vamichael mahachi vanoti vari kutarisira vatambi zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri munhandare mbiri tchapman neroyal harare
tirikutarisira 192 players ipapo pane vatambi vanobva kunze kwenyika nevatambi vemuno muzimbabwe nevamwe vatambi vachabva kune dzimwe nyika dzimuafrica mucontinent neafrica
vamahachi vanoti vamwe vevatambi ava vachabva kueurope nekuamerica sezvo zimbabwe open iri muhurukuro dzekupinda mueuropean tour gore rinouya
saka tiri kutarisira vanhu vachabva kunyika dzakawanda makore mazhinji taivenge tine vatambi vainyanyobva kusouth africa but gore rino vatambi vari kubva kwese kwese kueurope kuamerica kuasia saka unenge uri mutambo mukuru
zimbabwe open inhengo yesunshine tour iyo ine muzinda musouth africa mukuru wesunshine tour vagary todd vanga varipowo paparurwa makundano aya zimbabwe open iri kutanga musi wa16 chivabvu ichipera musi wa22 chivabvu sekutaura kwavamahachi
makundano aya ari kutanga musi wa16 may unonge uri muvhuro muvhuro 16 may tichatanga neyatinoti qualifier vatambi vasingakwanisi kunge vari muchikamu che192 vachakwikwidza kuti vapinde mu192
vatambi vatatu chete vemuzimbabwe Anderson Rusike Mark McNaughty naNicky Price ndivo vakatora mukombe uyu kubvira muna1986 apo makwikwi aya akavambwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa chedu chediaspora forum chatinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tiri kutaura nezvekusagadzikana kwezvinhu kusouth africa uye hondo iri kuukraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele
Soku isika disenda baku VOA Njebele.